This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 17 2016 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pari zvino vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu munyika dzemusouthern Africa vakatarisana nadambudziko rokushayikwa kwekudya uku. Asi kana pakashayikwa chinobatsiro inouya nokukasira, nhamba idzodzi dzicharamba dzichikwira zvokuti tiri kutarisira kuti munguva shoma inotevera tingangoguma tave nevanhu vanosvika kuma 49 to 50 million.
Masangano anopa rubatsiro anotire Oxfam, Care International neSave the Children anoti uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro muSadik hunogona kusvika pamamiriyoni makumi mashanu kubva pamamiriyoni makumi matatu.
Vatangirai vari kutenderera maprovhinzi ese enyika ino vachitaura nevanhu kukurukura nhamo dzevanhu zvokuneta vanhu nekunyaka shuva kuti musangano wasimba tichigadzirira sarudzo dza2018.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai voita misangano kumashonaland east kutanga mangwana. Guta rebetbridge rinoti dambudziko remafashamu rakanga rawira nzvimbo iyi rorerutswa nerubatsiro rwariri kuwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anopa rubatsiro rwechikafu munyika anoti Oxfam, Save the Children neCare International akurudzira nyika dzakabudirira masangano anopa rubatsiro pamwe nehurumende dzekuchamhembe kweAfrica kuti vabatane mukutsvaga mari yekutengera vanhu vemudunhu iri zvokudya nechimbi-chimbi sezvo vanhu vakawanda vatarisana nenzara isina mukare akamboona. Nzara iyi yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kwemwaka muviri yakatevedzana. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu vanonzi vakatarisana nenzara mudunhu iri. Asi uwandu uhu hwaunonzi hwave kutyirwa kuti hunogona kukwira kusvika pamamiriyoni makumi mashanu. Masangano matatu aya anoti ari kufara kuti SADC yati dambudziko rakakomba kana kuti Declaration of Regional Disaster uye zvichabatsira mukutsvaga mari. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemukuru weOxfam muZimbabwe vaKevin Ndemera.
Aya mamiriro ekunze aya nerumwe rudzi anonzi Elmino anogara achiitika, asi gwendo guno aitika aine simba zvikuru. Saka zvaaitika aine simba zvikuru kudaro, tiri kunyanya kuona kushayikwa kwemvura kuno kusouthern Africa. Zvazoitika ndezvekuti mugore rapfuura Southern Africa yakashayiwa mvura yakakwana yatinozotarisira. Zvino nemamiriro aya ekunze gore rino zvanyanya futi zvekare, zvichitaura kuti vanhu havachina chekudya chakakwana. Pane avo vakanga vakambochengeta chekudya kubva mugore rapera vakanga wanawo mvura zvishoma, kudya kwose kwavanga vanako kwakazopera. Saka SADC mubatanidzwa wenyika dzekuno kuchamhembe kweAfrica vakapa announcement yekutaura kuti vanhu vose vanofanira kubatsirana pamwe chete kuti tirwisane nedambudziko iri raitika munzvimbo ino. Isu tiri mabato matatu ataurwa aya, tiri kuburitsa mashoko aya kuitira kuti tikurudzire vose vanokwanisa kubatsira nzvimbo yeSouthern Africa kuti vatore mashoko aburitswa neSADC aya semashoko akakosha zvikuru, ave mashoko anovatungamirira mukuona kuti vangabatsira sei nzvimbo ino yeSouthern Africa. Zviri kuitika ndezvokuti kuri kutarisirwa kuti pari zvino vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu munyika dzemuSouthern Africa vakatarisana nadambudziko rokushayikwa kwekudya uku. Asi kana pakashayikwa chinobatsiro inouya nokukasira, namba idzodzi dzicharamba dzichikwira zvokuti tiri kutarisira kuti munguva shoma inotevera tingangoguma tave nevanhu vanosvika kuma 49 to 50 million vanenge vachishayiwa chokudya. Saka kuitira kuti dambudziko risazonyanye kusvika pakashata, tiri kukurudzira avo vanokwanisa kuyamura mapato akasiyana-siyana emunyika mose kuti vabatsire padambudziko iri.
Tiri kuonawo kuti SADC iri kuti iyo yadeclare yatingati ya regional emergency kuratidza kuti zvinhu mudunhu hazvisina kumira zvakanaka. Izvi zvakakosha zvakadii?
Yave SADC kwete nyika imwe neimwe aiwa, kureva kuti iri dambudziko rakatokura zvokuti nyika iri imwe neimwe pachezve haina zvainokwanisa. Saka tinozotora semabishuko akakosha zvikuru.
Mutevedzeri wemukuru weOxfam muZimbabwe vaKevin Ndemera vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, mumwe mugari wekuBikita ati anonzi Ambuya Guvea vanoti vana vadiki munharaunda yavo vari kushaya chikafu zvokonzera matambudziko akawanda kusanganisira zvirwere. Mukuseya nyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata Ambuya Guvea.
Chikafu, zvokwadi chikafu chiri kuuya. Asi mavira achinoita chikafu ichi tinogona kungotora kana kuti munongoziva kwanzizo kwai tinotorwa vanotambura. Vanhu vose vari kutambura nenyaya yezuva rakaitika kusadai kwemvura kwakaita. Saka zviri kuitika nezvokuti chikafu ichi chinovuya through welfare. Chavuya through welfare. Welfare ichavuya yoti vanhu vaviri mubhuku kana kuti vatatu. Saka ndiudzei kuti pavatatu ivavo vanenge vapuwa rumwe ruzhinji gose goenda kunorya ipapo here? Haziiti. Saka dei hurumende yanga yagona kuti iti munhu wese sokupemha kwayakaita mari. Kuti muZimbabwe mune nzara, zveshuwa mune nzara. Saka ingadai yanga ichikwanisa kutoti ipe munhu wese, hazvina kuti uyu munhu unowana, uyu munhu asingawani. Chero ari munhu every Zimbabwean. Saka ndiyo nyaya iri kunoguma Virasi.
Panyaya yamuri kutaura yechikafu chinopiwa ichi, munonyoresa kuna ani kuti muzochiwana?
Kunoku hatisati tamboona vanopuwa mari pano panzvimbo yedu yatiri. Hatisati tamboona vanopuwa mari. Asi kuti chinovuya chikafu, chikafu ichi chinoenda kumasabhuku. Masabhuku ndo anonyoresa vanhu vavo vanotambura. Asi kana ukange wakangomakana nasabhuku hauna chakovo. Unongogara wakadero. Uye masabhuku anenge achinzi haafanirwi kuti awanine mhaka yekuti masabhuku anotambiravo zvimari. Asi kazhinji panike mazuva aterao taingoona masabhuku ndo angari pamusoro ndiye unotanga kunyorwa kuti wani kuti uzonotaura kuti uyu ndisabhuku hazvigoni wogouya wogareti hakuna. Saka ndo nyaya iri kuno zvokuti hamene nokuti tichazobata gore rinouya kana Mwari achinge azotipe mvura kuti tee tichirarama sei.
Imi shuwiro yenyu ndeyei? Takanyanyotarira vana vechidiki ava, muri kuona vamwe vachitadza kuenda kuzvikoro here kana kuti zvakamira sei nenyaya yenzara iyi?
Nechokwadi, vamwe havasi kutoenda kuchikoro nenyaya yenzara. Havasi kutoenda kuchikoro nenyaya yenzara nokuti chanesa ndechekuti mari yacho haichabatiki. Uku vana vanoenda kuchikoro vari kudzinyirwa school fees. Uku kuti mwana agoenda zvekuchikoro nenzara hazvigoni. Unonodzidza sei? Hapana zvaangamboita. Vamwe vatogara nokuda kwenzara iyoyo. Hapana.
Mumwe mugari wekuBikita ati anonzi Ambuya Guvea vari parunhare kuBikita kwakare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Kanzuri yeguta reBait Bridge inoti zvinhu zvagadzikana pari zvino zvichitevera mafashamu akamborova guta iri usiku wechishanu chapfuura akasiya vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumi manomwe vaparadzirwa dzimba pamwe nemidziyo yavo. Munyori wekanzuri yeguta reBait Bridge vaLoud Ramakhapola vanoti vakakwanisa kuwana rubatsiro rwechikafu, mvura yakachena pamwe nesipo nembatya nezvimwe zvakadaro kubva kuhurumende pamwe nemasangano anopa rubatsiro, ukuwo iyo kanzuru ichipawo zvainokwanisa. VaRamakhapola vanoti pavanhu vakavhiringidzwa nemafashamu aya, mazana maviri nemakumi masere nevanhu ndeye vanhu vana vadiki, mazana maviri nemakumi matatu nemaviri vari vana vanoenda kuchikoro. Vanoti dambudziko iri remafashanu rakawedzerwawo nekuvharwa kwepombi dzinorasa mvura inenge yanaya zvichikonzerwa nemarara anongorasirwawo pose pose. Dzimwe dzemhuri dzakavirwa nematambudziko dzinonzi dzakadzokera mudzimba dzadzo uye dzave mushishi kukura tsvina yakasiyiwa nemafashanu aya. Kanzuru yakabatsirawo vanhu nekuvawanira pekugara kuburikidza nekuisa matende pakirinika. VaRamakhapola vanoti kanzuru yavo iri kuramba ichipo vagari dzidziso dzekuti vasakanganise kufamba kwemvura inenge yanaya kuitira kuti vasazosangana nedambudziko rakadai mune ramangwana. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Ndikati zvaiko zvino zvinhu zvaakustabilize. Zvanga zviriko musi Friday neSaturday hai zvanga zvakaoma chaizvo. Vanhu vakapindura nemvura mudzimba dzavo, about 36 dzimba dzakaafektiwa nemvura. Mvura yanga ichipinda even up to window level zvekuti vamwe vanhu vatobuda mudzimba vakaenda pamusoro pedzimba, vamwe vakabuda vakaenda kumashops vachipisa mvura iyoyo. Zvatinazvo ndezvekuti vanhu vanokwana 777 vanga vapindura nemvura mudzimba dzavo.
Saka vanhu ava vakawana rubatsiro here pari zvino, kana kuti imi muri kuwanawo here rubatsiro kubva kuhurumende nemasangano anobatsira?
Vanhu vakawana rubatsiro chaizvo. Hurumende through social welfare vakaunza right central government through civil protection, vakaunza mazumbezi, vakaunza mabhaketi emvura akuisira mvura, vakaunza nezvinosipo, because vanhu vakarasikira nezvinhu zvese, chikafu chesanga chaenda vasina kana chinhu. Panzi rebhaibhuchi iri kuoso kuvapa chikafu mazuva ese kubva Saturday, yanga ichivapa chikafu, nanhasi tiri kuindira mberi chivapa chikafu. NGOs kuti akaresponda kuti anotibatsira patawana yatasangana nayo.
Tinoona kuti panoita mvura yakawanda zvakadai panoitawo zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvakadaro. Mune zvamati mawana here zvakadaro muguta menyu?
Hai, hatina kuwana any person akakomplaina kuti ane chirwere. Yataita futi vekuti timu yedu yehealth yakatenderera ichitesta mvura, tikaona mvura yekumwa iri raiti, ndobva futi nevanhu vachimonita futi nevanhu nokuklina nzvimbo yese vasati vakonsedia kuti nzvimbo yaikline ibve marara anga arimo akaudza nemvura. Saka mvura iko zvino hai looks like kuri safe, but tinenge tichitarisira kuti maybe things may turn bad, so tiri kumonita nzvimbo yese.
Munyori weguta reBeitbridge vaLoud Ramakapola vari parunare kuBeitbridge neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai kutanga mangwana vanenge vachiita misangano nevatsigiri vavo. Nzvimbo yeMashonaland East inozivikanwa nekuberekera ingwe, vanhu vakawanda vachipondwa kana kukuwadzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika inove iyo iri kushanyirwa navatsvangirai. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka.
Vatsvangirai vari kutenderera maprovhinzi ese enyika ino vachitaura nevanhu kukurukura nhamo dzevanhu zvekuneta vanhu nekumeka shoko kuti musangano wasimba tichigadzirira sarudzo dza2018. Tinongoona vati kurwisana navava vari kungondengendeka vachirwisana pachavo. Zvakwati sembisi kuti tichenderere nenyika tichitaura nevanhu tichigadzirira kuti sarudzo dza2018 timeke shoko kuti shanduko iye yazoya zvachose. Saka zvokuitika ndezvekuti mangwana vanenguva dza12 kuno kwakaita musangano wekutanga vari pakotwa business center kumudzi north, kunosanganisira vanhu vemudzi north mudzi south nemudzi west, asi vachisangana vari pakotwa business center na12. Nenguva dzemasikati vakazonova nemusangano wechipiri nenguva dza2 o'clock pamutoko business center, vareke vachisangana vanhu vanobva kumutoko north, vanobva kumutoko south nevanobva kumutoko east, vemisangano miviri vachaita mangwana musi wechishanu. Nozoti nemusi wesaturday nenguva dza12 o'clock mangwanani vanenge vari paopen space iri padizeri pavarudhaka stadium kumarondera, kwavanenge vachisangana zvakare nekutaura nevanhu nekurukura nenyaya yeshanduko nenguva dza12 nemusi wesaturday. Masikati vanenge vari pachaire business center kuhedza nenguva dza12 o'clock vanenge vapedza misangano yavo miviri yemusi wemubhorera.
Saka pamisangano iyi vari kusangana nani? Vatungamiri vemumatunhu here kana kuti vanhuwo zvavo vanenge vachida kuuya?
Vari kusangana ndevese, vatungamiri vemumatunhu nevanhuwo zvavo vachitaura nyaya yenyika, uye zvekuti nyika tingaumbe yagadzirire sei musangano, tingasimbise sei musangano, tingasimbe sei tsvana weZimbabwe kuti timeke shuwa kuti takunda musarudzo dza2018.
Mutauriri wavaMorgan Tsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vanhu vanorarama nekutengesa panzvimbo huru inokwirwa makombi muBulawayo inozivikanwa kunzi Egodini vanoti vari kushishikana nekuda kwekuti kanzuru haisi kuvajekesera kuti ichavawanira kumwe kupi kwekuti vatengesere kana panzvimbo iyi pave kuvakwa shopping mall inotarisirwa kutanga kuvakwa mwedzi unouya. Mutoro wedu enhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanotengesa ava vanoti varungonzwa nerunyere kupe kuti vanofanirwa kubva panzvimbo dzavari kutengesera kuti vagopa mukana wekuti kuvakwa kwemuzinda wezvitoro zvakasiyana siyana kutangiswe. Asi vanoti kanzuro haizi kuvabudira pachena kuti vachabviswa panzvimbo irini uye vachaendeswa kupi. Mumwe weavo vanotengesa mbatya paflea market iri pamuganhu neGodini ndaamai Rosemary Masoa.
Nyaya iyi yemao kunaka yakanaka hatigoni kuishora. Asi isu chatiri kukumbira ndechekuti kana ivo vakazenge vabudirira kuti zvinhu zvavo zvaita vavaka, isusu hatina nzvimbo yavati vatijekesera yakanaka kuti muchazondotengesera apa.
Vatemba Machekano vanotengesawo panzvimbo imwe cheteyo. Vamachekano avo vanoti vakabuda basa kare vanotiwo vave nemakore anopfuura 15 vachitengesera paflea market iyi uye vanotsinirawo nyaya yekuti vanotyira ramangwana ravo.
Vana vangu vari kutorarama nei nemariyo yandowana panapa kuti ndikabviswa so panapa it means handizivi kuti ndichararamisa sei mhuri.
Vamachekano vanoti ivo nevamwe vavo vakatobhadhara mari kukanzuru vakataurirwa kwavakanzi ndiko kwavanofanirwa kuzoenda kunotengesera. Asi vanochema-chema nerekuti nzvimbo iyi iri kunze kweguta uye hakusati kwagadzirwa kuti vanhu vakwanise kuve vachitengesera ikoko.
Vamwe takabhadhara mastend kumaketi vamwe aendasi apo kuti tiende ikoko manje musango hakusi kutengeseka ndosaka tichiri panapa.
Sachigaro weBulawayo Traders Association vabheki Temba Chuma vanoti pane vanhu vanosvika 150 vanotengesa panze peGodini, kwozoita vamwe vanopfuura chiuru chimwe chete vanotengesa vari mukati meGodini vanotarisirwa kuti vachabva panzvimbo iyi. Meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo vanoti kanzuri iri mushishi rekugadzirisa nzvimbo dzekuti vachabviswa panzvimbo iyi vatengesere. Pakutanga kwemwedzi uno, kanzuro yeguta reBulawayo yakazivisa kuti yaive yapinda muchibvumirano neimwe kambani yekusouth Africa chekuti ivake shopping mall iyi iyo inotarisirwa kuvakwa nemari inosvika $60 million emadhora. Kuvakwa kweshopping mall iyi kunonzi kunotarisirwa kuwanisa vanhu vanopfuura chiuru mabasa uye urongwa uhwu huri kufarirwa nevakawanda vanoti huchasimudzira guta reBulawayo iro rine makambani akawanda akavhara, vashandi vakawanda vakasara vasisina mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Vagari vekuBuera West vari kuchema-chema nenyaya yekushaya mishonga yekuti vadhibise mombe dzavo. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kushayikwa kwemishonga iyi kuri kupa kuti varasikirwe nezvipfuyo zvavo zvakanyanya. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vabhigi kwangwari vanoti varasikirwa nemombe shanu.
Mombe dzinoshaya kunodhibha ndo chimwe chinhu chinotikuvadzira chinotidzosera mumashure.
Mumwe womugari wemunharaunda iyi vaEric Jeza vanopomera mhosva kuvashandi vebazi rezvezvipfuyo muhurumende kana kuti veveterinary services. Nyaya yehuori vaPeter Kenge avo vanogara mubhuku rasabhuku mazvingise kuBuera Center vanoti havafari nezviri kuitwa nevashandi vehurumende panyaya yezvipfuyo zvavo.
Zvakatotiomera mukati menzvimbo dzino zvichipfurikidza neurongwa neutungamiriri hwatinosangana nahwo mukati menzvimbo ino yeBuera.
VaOzias Muchena vanoti vave nenguva yakareba vachinyuta nekusabatwa zvakanaka kwavanoitwa nevashandi veveterinary services.
Karangarira ndiyo takombirira 70 years nezvatasangana nhasi zvinezvi hatia kumboita nhamo yakadai. Tina matambudziko muno munyika nechikonzero chokutizve kana tikainda kudhibha ikoku tiri kuteresekwa mwombe. Mwombe yacho yatioterera haidhibhi. Dhibha racho rinenge risina mushonga. Mushonga vanouwana asi vanotengesa. Unoona vanhu vafamba mishamo vachibaya mwombe dzavanhu muchipuwa mushonga kunzi zorai mwombe. Ndo vaya vatungamiriri vawana mushonga kumwombe hadzisi kudhibha. Mwombe dziri kufane zvikwekwe.
Mukuru weveterinary services mudunhu reMutare haana kukwanisa kuwanikwa parunhare kuti tinzwe divi rake panyaya iyi. Asi mumwe mushandi anobata ari mudunhu reBuera uyu aramba kudomwa nezita rake nekutyira basa rake sezvo asingabvumiri kutaura nevatori venhau. Anoti mishonga yezvipfuyo yekumaruwa iri kubiwa zvakanyanya nevakuru vachiendesa kumapurazi avo. Ndakamirira Studio 7 kuBuyera West, ndini Lloyd Moyo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Ongororo yaburitswa nesangano reWorld Happiness Report 2016 inoratidza kuti vanhu munyika dzakawanda muAfrica kusanganisira Burundi, Benin, Rwanda, Guinea, Liberia, Madagascar neTogo ndivo vanhu vasina mufaro wakanyanya muupenyu hwavo. Ongororo iyi yakaitwa pachishandwa nesangano rinoita ongororo reGallup uye raitarisa mari dzinotambirwa nevanhu nemagariro avo. Nyika yeDenmark ndiyo inonzi ine vanhu vanoti vari kufara muupenyu hwavo ichiteverwa neSweden. Vanhu vakawanda varatidzira muBrazil nhasi vachiti havasi kufara nedanho remutungamiri wenyika iyi amai Dilma Rousseff rekudoma vaive mutungamiri wenyika iyi vaLuiz Inácio Lula da Silva sechipangamazano chavo. Vanhu varatidzira maguta eBrazilia neSao Paulo vanga vachiti vaLula havangadomwe nekuti vari kupomerwa nyaya dzeuori mukambani yemafuta yekufambisa dzimotokari yePetrobras. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemari nezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoziva zvakaitika pamari yemangoda yavanoti haina kupinda muhomwe yehurumende. Izvi zvinotevera mashoko avaMugabe yekuti nyika yakawana mari inodarika mabhiriyoni 15 emadhora kubva kumangoda asi hurumende ikawana mabhiriyoni 2 chete emadhora. Nyanzvi idzi dzinoti munyika munofanirwa kuumbwa komisheni yakazvimirira kuitira kuti nyaya yemari yemangoda iferefetwe kuti yakaendepi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti panofanirwa kuva nemapoka anoshanda zvakajeka munyika kuitira kuti upfumi hubatsire nyika yose kwete vanhu vashoma. Ukuwo mutungamiri wePeople's Democratic Party uye vaimbo wegurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti muhurumende mune vanhu vaviri chete vaiziva zvaiitika pamari yemangoda vanova vaimbo wegurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu navaMugabe Mbune. Vabiti vanoti kuchema chema kuri kuita vaMugabe misodzi yegarwe riri kuziva zvariri kuita. Ray Choto weStudio 7 aita hurukuro nevaviri ava akatanga nekubvunza vachitambara maonero avo pamashoko avaMugabe.
Ari masoko asingafadzi muekonomics tinotaura neinonzi because makawana mari iri kutaurwa isiri kukwanza kuakaundwa fo yakawandisa zvakanyanyisa uye mari ingadai yakashanda mukuinvesta mune zvinhu zvakaita seinfrastructure nezvinhu zvakaita sesocial service. Saka haitindi zvimwe zvinosuwisa especially takatarisana nematambudziko atinawo ekushomeka kwemari. Tiri kutoona kuti already matambudziko edu ndeyekutadza kumaneza kana kutadza kuita account for madomestic resources. Tiri nyika ine upfumi hwakanyanyisisa kwazvo asi hatikwanisa kunge tichimobilize maresources yayo for development.
Vabiti maigara makachema chema kwazvo pamanga muri gurukota rezvemari. Pamakanzwa vaMugabe vachitaura mashoko aya makanzwa sei?
Zvakandibata, ndakanzwa kutsamwa nemashoko akataurwa nemukuru uyu nekuti nyaya yemadiamonds ini ndanga ndiri mukati mayo zvekudai nguva yaiwanikwa ndinofanira kuti nditonyora bhuku renyaya yemadiamonds badzibadzi. Takaitika pamadiamonds apa ndechekuti takatanga kumaina madiamonds aya senyika muna 2009. Between 2006 ne 2008 panga paine mhirizhongana ne legal battles aisanganisira nekambani yainzi Africa Consolidated Resources.
Imi vabiti munowirirana here nemafiga akapowa navamugabe ekuti izvo nyika ifanira kunge yakawana $15 billion kubva mukutengeswa kwamangoda.
Figa iyoyo itori an understatement nekuti at one stage kambani yemasoja inonzi Anjin ndeyemasoja nekuti mashareholders anga arimo kambani yekuchina inotengesa zvemauto inonzi Noringo nemasoja emunomu kune dzimwe kambani dzese dzinoti DMC, Diamond Mining Company, Mbada, kana Bill, yakazvemarengere resources private limited, ZMDC yanga iri shareholder, but mu Anjini, ZMDC yanga isiri shareholder, mame nemauto, so vamunangagwa vanoziya nyaya iyi, nepermanent secretary wavo, ndivo vanga vari imomo, saka Anjini yanga iri kambani yemauto yemuringo, kambani yemauto yekuchina, nemasoja emunomo. So Anjini iyoyo was the biggest producer. It one says yai producer makarat ema diamond anopfuura 2 million karat because ma diamond aya e aluvial akange unogona kuti arima nemakumbo ako zvako because anenge ari pamusoro asiyana neconglomerate asiyana netimberline so ukazoita mutengo wacho manje mutengo wangu uri kutapo ndipo paunoona kuti paifanira kutogona kunge takatowana 3 billion nyoronyoro.
Vachitambara muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navabiti munowirirana nazvo here kuti izvo mari yaikwanisa kunge yakawanikwa kumangoda inodarika pamari yakataurwa nemutungamiri wenyika.
Chekutandisisa handisi hangu insider munyaya dzezvemangoda izvi asi chinogona kuva chokwadi kuti mafiga akataurwa anogona kunge ari mashoma pane mari yakaketwa uye anogona kunge akawandisa pazvo hatina kuchoka kuti aisingwa negreta understanding dzanini semunhu anga asiri involved munyaya idzi but panogona kunge paine understatement yakaitwa nemutungamiri wenyika.
Ndichidzokera kwamuri vabiti imimi ndiri kuona pane gwaro rakanyorwa neZimbabwe Mining Development Corporation ZMDC mugore ra2011 ne2012 vari kutaura iwo kuti izvo mari hongu vakaiwana asi mari zhinji dzaibva kumangoda idzi dzaiva mari dzaizopedzisira dzoshandiswa mukubhadhara vashandi, kutenga mishina nezvimwe zvakadaro zvokuti izvo profit pachayo yanga isina kuwanda zvakanyanya. Imi munguva iyoyo makanga muri gurukota makaonawo here mabhuku eZMDC?
Ndotora chokwadi chekutanga ndechekuti ZMDC haina kubata mari zvicho mari yakabatwa neZMDC handisingoti inombopfuura kana $500 million ZMDC pachizvayo nekuti humuri hwaiitika hwongouri hwekuti makambani aya aibvumidzwa kunotengesa ngoda idirectly nehurumende makambani aya aizoakaunda atotengesa but vazotengesa paya paya zvavanozoti tatengesa nezvavakaburisa zvaizotozoumbirana anonzi pachirungu macd one forms aya akuitwa kureserve so waizoona kuti mari dzavanotaura tatengesa nezvinhu zvavakaburisa zvaisaumbirana indotaurira vamupofu vanga vari minister of mine ndotaurira vamugabe kuti president pari kudiwa panapa so vakomana vaichera ava kunyanyanya Anjini kunyanyanya Mbada ndo vainotengesa madiamonds aya vocreata inonzi pachirungu infectious DNA audit trial yekuti vaicreate vashelf companies uku vati vanenge vachitenga vacho vanenge vakabvumirana navo kuti maprize anga ari epasi paita humuri hwaibva from layer 1 A to Z zvorinda kuti mari yaizopinda muzimbabwe yanga iriho ende inini handifunge inini pamberi pamwari kuti izvi zvaitika mupofu asingazivi.
Vaimbo vagurukota rezvemari uye vari mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai biti manzwa zvakare kubva kuna vaprosper Chitambara nyanzvi munyaya dzehupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naRay Choto westudio 7. Musakanganwa kuti mangwana tiri kuenderera mberi nehurukuru yedu iyi musakanganwa kuteerera kustudio 7. Musakanganwa zvakare kuti nhasi muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechikafu ropa kuti vana vadiki vabatwe nezvirwere zvenzara kana kuti malnutrition. Kuvana mai vangaita sei kuti vabatsire vana? Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. SADC yotara dambudziko renzara sechinhu chakomba kana kuti declaration of regional disaster uye yave kukumbira dzimwe nyika kuti dzibatsire vanhu vanogona kuti vasanonga svosve nemuromo. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voita misangano kumashanaland east kutanga mangwana. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina ndimi yake mwakalele.